ini ndakaenda yali iri mugorera 2015 chirongo chevana vechidiki mayouth ari kubatsirwa kudzidza ma different kuma university akasiyana siyana muamerica.
Imimi pamanga muri muchirongwa ichi nguva yenyu zhinji yanga iri yekutogara pasi muchitodzidza sevanhu vanotori kuchikoroka?
Mangwanani chaiwo 9 o'clock tangita tichitanga classic tichitanga tichitopedza na 4. Mauya vakuru vedzidzo vakasiyana siyana kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana tikatosangana nevamiriri vehurumende vemaparliamentarians vachitouya kuzvidzidzo zvedu vachitodzidzisa umwe neumwe aipiwa awa yake yaidzidzisa yaitidzidzisawo nekutibvunza mubvunzo tichitovabatsirawo pane dzimwe nzvimbo dzavaitoda kunzwisisa kuti zvinhu zvinofamba sei kuafrica nepolitics dzekuamerica kuti zvinosiyana papi uye zvinokwanisa kubatsirikana sei mukupfuurira mberi. Saka kwati pandaiva ndiriko inini nguva yakawanda tainge tichidzidza tichiendeswawo kune mamwe mabhizimisi tinoonawo zvavanoita kuti zvinoitwa sei vachiratidzawo matekinoroji avari kushandisa emazuva ano anobatsira kuti basa riite lighter tichiendeswawo kune mamwe maorganizations vanobatsira vanhu vanorwara indanga tichinge tichidzidza zveleadership kumacivil society tichitodzidzadzidzwa kuti vanofambisa sei maorganizations munogadzira mastructures enyu sei uye kuti kana muchitsvaga mari yekuti musapote maprojects avari kuita munzvimbo dzakasiyana siyana munokwanisa kutsvaga sei.
Saka imimi mapedza chirongwa ichi madzokera kumusha zvakakubatsirai sei kuita zvamuri kuita muchirarama mazviri iko zvino?
Tikanatsa kubatsira ndechekuti zvinhu zvatakange tichiona nevanhu vatakasangana navo vamwe vacho nhanhasi vachikutibatsira neinformation chaiyo kuti pane unenge uine challenge wongotumira munhu tsamba kuti ndokumbirawo ndibatsire pakati nepakati votoona munhu atokupindura atokupa information. Kwandiri inini I think programu yakabatsira kuti tinatso kuva kuti uzive vanhu vakawanda uye no just vanhu vakawanda but uzive vanhu vakawanda vanokubatsira muupenyu.